Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 8/2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live pa Facebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rinoona nezvemari naGavana weReserve Bank of Zimbabwe nemukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce nhasi vachange vachiziya danho rehurumende rekurambidza kushandiswa kwemari dzekunze. Sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ratangidza zvekare kubvunza nekuronga nenhengo dzaro pamusoro pekuramwa mabasa. United States inosimudza mukombe weWorld Cup munhabvu yevanhukadzi. Tichaedza kukuunzirai zvamuri kuona, zvamuri kutaura kwatiri paFacebook page yedu yeVOA Shona. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rinoona nezvemari vaMthuli Ncube naGavana weReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangudla vachange vakabatana nemukuru weZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga kuziya danho rehurumende rekuti munyika mushandiswe dhora remuZimbabwe chete kwete dzimwe mari dzakaita semapula, maranzi nemadhora ekuAmerica. Musangano uyu uri kuitwa paCrest Hotel muHarare. Vanyuve vakati kuita izvi kwaizopa kuti mitengo yezvinhu iderere, asi mitengo yezvinhu iri kuramba ichiwedzerwa. Vemabhizimisi vanoti havana kunge vasumwa nezvedanho rehurumende iri. Mamwe magweta nevanopikisa vakatoenda kumatare vachipikisa mutemo wehurumende wekuti vanhu vashandise mari yemaRTGS dollars chete. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMugaga.
Ya, hurukuro iripo ukatarisa idare rekuda kuongorora mutemo wakaiswa panyuwani vasimba anenge ane mutungamiri wenyika iri kunzi Statutory Instrument 142 of 2019. Iri nyaya yekuda kuongorora kuti iyo mari chai Zimbabwe yairi kuti iyo ndiyo yaya kutora mari ekunge ichiunza munyika ino. Imari yekuti ichatambirwa here nevashandirwi, ichatambirwa here nevanoredze mabhizimisi, ihurumende kana ichiunza mutemo wakadai hondo inenge iripo ndeyekuti vangani vagadzirira kutora mari yeZimbabwe inova mari yakanyangarika mugore ra2008 chikonzero chichienderana nekungora kwanga kwaita upfumi hwenyika hwamunoziva.
Saka imi sevemabhizimisi makatambira sei urongwa hwekuti pangoshandiswe mari yemaRTGS? Pane zvamaona kusvika pari zvino, mungati zviri kufamba here?
Isusu sevemabhizimisi nyaya yemari inoziyo yeZimbabwe dhora yaundwa iyi hatiringati nyaya hondo yakurisa. Chikonzero chiri chokuti ndokunga munorangarira kuti kubvira chaiko chaiko muna gore raOctobha rinova gore rapera iro 2018, nhafu pamwe chete nemafungiro airatidza kuti hurumende iri kuda kuunza mari yemunyika muno yakanga yatovapo. Nditogora kutotaura isusu tichiti mabhizimisi anga akutoshandisa mari yemuno, ndo mari yanga yawanda kapaipfuwa ipiwa vachiitwa nyaya dzemari yemumafoni mumunhare nedzimwe mari dzaishandiswa dzemabhondinos amunoziva. Saka kuunzwa kwaita mari yotingati isusu yazounzwa pamutemo kuti hatichabvumiri maus dora, hatichabvumiri mapaundi, mapula nemamari dzedzimwe kunze dzinenguro dzawava nachinese yuan, chokwadi chiripo ndechekuti zvatsipirira mufungo wevazhinji varo mabhizimisi vakunetseka vakuita kugedageda kwemeno pamwe chete nekuya kwatingati kutapuriranwa kusaziva kwokuti vanhu vari kunetseka. Saka hurumende ichazosvikepi ichiramba yakadaro? Haisizowedzera here nekupurinda mari yakawanda? Chikonzero chiri chokuti vanhu vari kuti hakutorina mari yacho yemuno iri kuwanikwa kuti vanhu vashandise kutenga mumashopu.
Hurumende yanga ichitiyo yanga ichida kuti imi vemabhizimisi mukwanise kuwana mari kubva kumabhanga. Mari iri kuwanika here kumabhanga?
Mabhanga handiwe nini, kana tichiti bhanga vanhu vanofunga kuti bhanga kudai mhuka yakavakwa kunzoko ichingozvimirira yoga. Chinoita kuti bhanga rinzii bhanga vanhu vemabhizimisi, vanhu vezvevashandiri vanonzi lebha vehurumende ndo vari dzevemabhanga. Ndosaka muchiona mamwe mabhanga atinawo munomunyika So inyaya kuda kutembeza nokutapudzira hotinga tisusu kudukwa dubwa kukutukirana nyaya dzemabhanga inyaya inofanira kuti ava vasina kushanduka mukufunga kwavo vanenge nyanya iwo vanogona kunge vati hoti kuda kuramba vachikuti mabhanga mari haisi kuwanikwa tikodzere siri kuwanikwa ndicho kuti hondi yanga ripo munyika inenge yekuti hatisi kuuyana nematarira amuri kuitaurire muhwei yedhora rechienzanisa nemari yanga iri muno saka tikatarisira kuti hurumende ikangobvisa maoko ayo pasimba rinova reusdola muchaona mari iyo inowanika asi hatichichibetsika mukuvira kwezuva nokukomuka kunoita vanhu inyaya ichatobvoda kuti vanhu vaite kunanaira kufamba kwerwaizi chaiko kumigodi yaipapo haumuki uchingoti zvinhu zvatonaka
totarisawo nyaya yekushomeka kwemagetsi muri kushanda sei maindastry
iyo nyaya inotori damba wadamba zve mukatarisa zviri kuitika panyaya yegwenya chairo chairo ndofunga muri kutenda kuti uchimuka mambakwedza chaiko chaiko madzidzi asi akatobheta kana matendere zhinji rwezimbabwe riri kusangana nenyaya yekuti hakutorima rinenge rangova rima wobvapo richingonovira kunosvika pakutosvika pakuenda kunopinda mumagota mumanhanga kana vana vanonosvika pakunopinda muhozi pasina kana gwenya rasvika iyoyo hondo hombe yekuti imo mumasekitori medu imomo kuti utange kuda kubika chunhu kuti ude kuti nda kugadzira chakati muchaita upwerekwere hwekunyanya kundikana nenyaya dzedhiziri ramuri kuziva tiyo mafuta edhiziri acho ndeimwe hondo isiri kuwanika saka ndidi kunyeba zvangu nyaya iyi inonzitambura mbabvu chai chaiyo kana muchiziva kurwa kunoita nzokuya kuya chinenge chichipfitirirwa ipapo uswa ende uswana vezimbabwe vatambura panyaya iyo
mukuru wezimbabwe national chamber of commerce vachris mugaga vange vari parunhare muharare nablessing zulu westudio 7 sangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reamalgamated rural teachers union of zimbabwe nezuro rakaita musangano wedunhu reinciza rikabuda nechibvumirano chekuti hapana kudzokera shure panyaya yokurwira miuro yavo yakakwana kubva kuhurumende mutungamiriri wesangano iri vaobert masaraure vaudza studio 7 kuti musangano uyu uyo wakaitirwa kufilavus makabvumiramwa kuti varayiridzi varange kuramwa mabasa kana hurumende ikasakurumidza kuteerera zvido zvavo zvikuru sei kuti mari yavo yemihoro ienzaniswe nedhora rekuamerica tabata vamasaraure kuti tinzwe nezvenyaya iyi
nhengo dzatu dzasangana kuincriza panzvimbo inonzi filabus dzichionesana maringe nenyaya dzekampeini yedu yekurwira mari dzekuti dzatinotambira dziwedzerwe uyezve kuti dzikwanise kubatana kugadzira maleadership structures emudistrict imomo hunove urongwa hwatiri kuenderera nahwo mumadistricts ese emuzimbabwe
chabuda mumusangano uyu ndechipi
chisungo chabudwa paincriza ndechekuti hatisi kufanirwa kuti kumashure panyaya yekurwira kuti tipuhwe mari inokwana kuchengeta mhuri dzedu inziza yataura nezvibofu kuti ngatipei patichasvika pakuramwa mabasa vachikurudzira kuti tipinde mumasiti titombonogara kumahoro kwava mutuni tichida mari yedu taenderera mberi kune vamadistrict tichinzwawo pfungwa dzavo inziza yaenderera mberi zveikasarudza utungamiriri wayo inosanganisira chepese pavo mutsva anonzi muzare ana achida achange achizoti aitungamirira urongwa hwese hwemudistrict imomo uyo avangudishi kuita neurongwa hweatiri mumakozi ese ari mudistrict renji
mataura nenyaya yekuti zvimwe zvatenderanamwa ndizvokuronga kumboramwa mabasa pana mazuva here atarwa pana madates atenderanamwa here
havana kupa mazuva nekuti izvi kuchiri kuzwa pfungwa zvenyika yose saka tinenge tichingorekodha vataura mazuva tichazenge takusunga tapedza kunzwa pfungwa dzemunhu wose mumadistrict ese ari munyika
ko hurumende zvayakati iyo mari yekunze haichabvumidzwa kushandiswa munyika imi misangano renyu richiti rinoda kubhadharwa nemari yekunze munozvifambisa sei ipapapo
hurumende iri kuda kuti tiparadzirwe income yedu tiparadzirwe maservisi yese yatatinawo tiparadzirwe mapension yedu nekubvisa mari yekunze hatina hudokwa dokwa hwakanyanya hwemari yekunze asi ndoyega chinhu chinobatika chinokwanisa kutambirwa nemushandi achikwanisa kudya achikwanisa kuwanawo zvikwanisiro zvinodiwa kuti ararame semunhu saka isu tinoramba tichiti chero vakati haichakutenderwi isingaiti masala rezo ngangoramba akapikwa nemaunited states dollars position kana isiri mota izvi zvakutsinganawo kana tikange tichinzi taakupiwa tikupiwa 500 US then great nasi iri pa 1 and 10 dava chito mufasta RTGS aki pamudziwo yokuti vanhu vakwanise kutenga vakwanise kurarama nekuti mazvinhu zvatotenga zvisemene zviri kuuya ari maimpost ende maimpost ese mapraise acho ari dei ari kupepwa zvichienderana nemarete anenge ariko saka tinongoti isusu masalaries edu ngaramba ari $3,000 kana vachizotipa madomestic currency inenge iri ichienderana nerete inenge iripo nekuti masalari negotiation haangaitwa zuva nezuva pachinja rete moungana kuti vaitike musangano wechinzichini zvinhu zvashata rikare tangowirikana toramba tichingochinja zvinhu zvachienderana nezviri pamaketi nguva iyo.
Sei muchifunga kuti hurumende ichakuteererai?
Hurumende inofanira kuti iteerera nekuti basa rehurumende nderekuita zvido zvevanhu. Kana vachinge hurumende ikati yakutadza kuita zvido zvevanhu haisi rehurumende. Saka isu tine chiyimbo chikuru chemutova chasvika pakutiteerera nekuti vanhu vose vari kusvika vachiwedzera pakubatana panyaya dzatokutaura nyaya dzatokutaura sevarairidzi vakaimboreza kutiteerera. Tinoona sekuti tatisina kuita groundwork yakasimba kuendo kunoro groundwork yataita tikuona kuti patinopedza urongwa hwatinawo tichange tanhenzwira katisimbei kubva kuruzhinji rwevadzidzisi vemuzimbabwe zvichaita kuti vadzimari vateerera nhuna dzedu tizogadzirisa.
Chii chamakuita kubva pano?
Tikumhanyidzana nekuenda kumadistricts akasiyana-siyana kuti tikurumidze kupedzisa madistricts ose pakati pevhiki pino ino tichatoita mamadistricts tine Victoria Falls tichange tichienda kunana urongwe vanhu tine madistricts akaomuso ndorino kusvika kusesani tinofanira kunge takwanisa kuita mamwe madistrict mashanu tichiita urongwa humwe chete hwatanga tichiita painzizi tinoda kuti tiite nechinzichinzi kuti tipedze madistrict ese ari muzimbabwe tisati tatanga kuparura chirongwa chekuratidzira chinotera.
Ava vanga vari mutungamiriri weatus vaobert masaraure vari parunare nestudio 7. Mumwe mutevedzeri webato rinopikisa remdc vatendai biti vanoti mimwe mitemo iri kudzikwa nemutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vachishandisa masimba avanopiwa nepresidential measures act inotyora bumbiro remutemo. Vabiti vanotiwo kushandisa mastatutory instrument kuri kuitwa negurukota rezvemari muzvinafundo wemutuli ncuve kutyora bumbiro remutemo sezvo kusingaremekedze dare reparamende. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemutemo vazihambi zihambi kuti tinzwe divi ravo asi sezvo nekuti nharembozha yavo yange isingadayirwi. Mukozeya nyaya iyi tabata vabiti.
Ya, chekutanga ndechekuti Munangagwa ane tsika yekutonga nemapresidential emergency powers, mapresidential decrees. Mapresidential decrees ari kunze kwemitemo, bumbiro remutemo, because bumbiro remutemo rwedu musection 134(1)A rotaura kuti parliament haisi yakadelegeta its primary law making role. In other words, there is only one chamber inogadzira mutemo, iparliament. We have challenged that act muma tarezi mosho. So we hope that a court soon will pronounce on the legality of the presidential temporary measures act. So there are 3 or 4 court applications in respect of which we have challenged the Presidential Temporary Measures Act. Remember, mabond notes are introduced when the Presidential Temporary Measures Act. Remember, Statutory Instrument 133 of 2019, yaka introduce a new monetary policy, yekutane a controlled exchange rate, yaka introduce when the Presidential Temporary Measures Act. So we are tired of Mnangagwa's abuse of the Presidential Temporary Measures Act. Shaurisa ku parliament, topedzerana ku parliament, and I'm quite sure the parliamentary legal committee iyi amendment isiri zvakare pamutemo, pa constitution.
Ko chii chaizvo chisiri pamutemo kana tichitarisa iro biri rekusafambiswa kwemari zvakanaka kana kuti money laundering?
Mutemo waMnangagwa ndewekuti kana paine mbavha and mbavha dzakawanda and we all want corruption to be fought, titaurire kuti chinhu chakachiona kupi. But the constitution is very clear. The constitution says you are innocent until proven guilty. Two, you've got the right to remain silent. So the owners here in state kuti ET iwewe tukuzoni wakaba and wakaba so. Therefore we are taking. But the minute we shift the owners, the responsibility of proof, kuna accused person, kuna suspect, that only problem at the criminal justice system. Next time tiango chinja muteme ya criminal law. Chongoti yo wakaponda munu. So this is a fundamental infraction on the due process. It's a fundamental infraction on my principles, a rule of law. That's why we will fight it as MDC.
Asi mukadaro, azvizora tidzere sekunge musuruda kuti vanhu varikuita uori vasungwe.
Let's make it very clear. Let's fight corruption. Let's fight corruption, but you don't fight corruption in this way that Mnangagwa is trying to do it. You fight corruption by you yourself being transparent.
Vatendai biti vangari parunare mare. Tombo tarisa zviruma pepa nau anasi. Mu Herald mune nyaya pamusoro pemazana mashira utachiona HIV. Mu Chronicle mune nyaya yemusika mukuru wakaumbwa nezuro unonzi African Continental Fuse Day. Mune nyaya pamusoro pava Paul Kagame vakaudza va Emerson Mnangagwa kuti vatange vawirirana nevanhu vemuZimbabwe vasati vaedza kutaurirana neve kunze kwenyika. Daily News rinoti kanzuri yeguta reHarare iri kuda kukwidza mari inobhadharwa pakuchengeta vafi nezvikamu makumi matanhatu nezviviri kubva muzana kana kuti 62%. NewZimbabwe.com ine nyaya yenzou shanu dzakawanikwa dzakafa muHwange National Park zvichifungirwa kuti dzakaurawa nemuchetura wecyanide. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Africa inonzi yatarisana nekugadzikana uye nekubudirira mushure menyika zhinji dzasainirana chibvumirano chekutengeserana pakati penyika dzemuAfrica. Chibvumirano ichi chakatora makore gumi nemanomwe ehurukuro uye chinonzi kana chikabudirira chichasimudzira upfumi hwenyika idzi nezvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60%. Eritrea ndiyo yega nyika iri mubatanidzwa weAfrican Union isina kusaina chibvumirano ichi. Vapoteri muLibya vari kuramba kudya vachiti vanoda kubudiswa munyika iyi mushure mekunge vapoteri makumi mashanu vaurawa nemabhombi akakuvadzawo zana nemakumi matatu evapoteri. Kuramwa kudya uku kwave nemazuva matatu uye kwakatanga mushure mokudonedzwa kwemabhombi mukati mekamba inogara vapoteri vanoita mazana matanhatu. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Chikwata chenhabvu chevanhukadzi veAmerica nezviro chakasimudza mukombe weWorld Cup mushure mokukunda chikwata cheNetherlands nezvibodzwa zviviri. America yakasvika kumafinari ekutamba neNetherlands mushure mokukunda Sweden, Spain, France neEngland. Anofarira nhabvu tafadzwa mujanja anogara mudunhu reOklahoma audza Studio 7 kuti chikwata chevanhukadzi cheAmerica chakatamba zvinofadza mumakwikwi ese eWorld Cup iyi zvekuti chakasimudzira kufarirwa kwenhabvu yevanhukadzi pasi pose. Munjanja ati matambiro avakaita uye kusimudza mukombe kechina zvinosimbisa chichemo chavo chekuti vabhadharwe mari yakafanana neinobhadharwa vatambi venhabvu vechirume avo vasati vambosimudza mukombe weWorld Cup nanhasi wese. Tabata vamujaja kuti tinzwe maonero avo.
Taona mutambo une mufaro chaizvo. United States women's team wanga vachitamba versus Netherlands. Saka ano wanga uri mutambo wanga uri very competitive. But tatanakidzwa chose kunyanya kuti vakadzi USA wawina.
chamanyatsoona chakufadzai pamutambo uyu ndechipi?
I think chandifadza ndechekuti vakadzi vekuNetherlands vakwikwidzana nevakadzi vekuAmerica. Vanyatsokuvapa challenge yange yakasimba, nekuti historically vakadzi, especially World Cup inoyi, vakadzi vekuUnited States vagara vari kumwisa magoals first half. But for the first time, you see the game in, vakadzi veAmerica havana kumwisa a goal during the first half. Zvichireva kuti vakadzi veNetherlands vanyatsokuvakwikwidza ende zvabva zvagadzirira kuti tive nesecond half yanga yakasimba chaizvo.
Kana makatarisa penalty yokutanga, munoona sekuti apa zvafambiswa zvakanaka here? Pane kugunun'una kungave kwabuda pazviri?
Zvaakudipenda nekuti munhu unenge uri kudivi ripi netim. Asi ndichiona hangu just from mutambo webhora, pane technology inonzi video assisted refereeing. Inobatsira kuti kana paine panenge paitika chinhu, mareferee aakubvumidzwa mazuva ano kuti regai timboone paTV kuti ichokwadi here chataaridzira vhidhiyo iyi, kana kuti pamwe tashaisha kuona, uyezve pamwe tingangobva taaridzira kuti pamwe pane penalty kana kuti haisi penalty. Saka ndoona kuti zvinounza fairness mugame rebhora, nekuti kana iri penalty munhu ndaapiwe penalty. Asiwo kuona vanotsorokodzana neiyo video assisted refereeing vachitaura kuti aiwa mutambo webhora wagara uri natural sport, zvekunza mavhidhiyo zvaakushaisha mutambo webhora. Asi ndichitarisa hangu kudivi reUnited States, it was a fair decision. Yanga yaitwa incorrect, yazogadziriswa zvichibva zvazobatsira vakadzi veAmerica kuti vapiwe penalty iyo yavamwisa goo bhora ravo rekutanga.
Kana makatarisa mafambiro aita World Cup yevanhu vechikadzi, munoona sekuti mafambiro ayaita nefinal iyi zvinobatsira here kusimudzira mutambo wevanhukadzi wenhabvu kusvika pane chimwe chinhano?
Ndo ndinoona kuti World Cup ka zvainoita World Cup yemadzimai iri kusimudzira bhora especially kumadzimai. Ndinodaro nekuti nguva yeWorld Cup yebhora ndo nguva imwe chete yekuti vanhu vepasi rese vanoungana vachimboonawo madzimai achitamba bhora. Tikati dzikei kudzasi kuclub level inonzi maclubs ebhora, havazi vanhu vakawanda vanotomboziva maclubs anotamba madzimai. Aripo maclubs but vanhu havatarisi mitambo iyi. Saka ndoona kuti World Cup inosimudzira awareness nekuzikanwa kwemutambo webhora revakadzi.
Chimwe chinhu chiri kutaurwa nevatambi vechidzimai ava ndechekuti vanoda kubhadharwawo mari yakafanana neinotambirisiwa vanhu vechirume vanotambira chikwata chenational team. Munopaona sei?
Ini ndinobvumirana nazvo. Handioni kuti panofanira kuita musiyano wemari inobhadharwa varume venational team nemadzimai enational team. Tichida kutozvitarisisa, vakadzi veUnited States Women's National Soccer Team vaenda ku5 consecutive World Cup and they have won 4 World Cup. And so tikatarisa kuvarume, last World Cup havana kuenda, vakatadza kuqualifya, uyewo havana World Cup yavati wambohwina. Saka zvingave here zvinhu zvatingati zviri fair kuti varume ava vari kupiwa mari yakawanda asi hapana chavati waunzwawo patafura nemutambo webhora.
Chizvarwa cheZimbabwe chinofarira zvikuru mutambo wenhabvu. Tafadzwa Munjanja ari parunare kuOklahoma neStudio 7. Iko zvino regai timbotarisa zvamuri kutinyorera paFacebook page yedu izvo zvitiri pano. Nelson Rua anoti hurumende inoda kuita target vavengi vayo nokuvatorera zvinhu zvavo vachinzi vakaba. Ndofunga izvo zvinoenderana nezvakataurwa zvokuti vanogona kungomisa vanhu vachivasecha vachidini vachidini. McDonald Chirimuta anoti vabiti vanoziva mutemo, pamwe chete na Festive Nyeketa vari kurumbidza vabiti Ricardo Maketo ari kuti ndinokukwadzisai pamwe chete na Tonga nai Sia Chikuyu na Disciple Gilson Madanire vanoti morosawo vashamarari vekunoku VOA Bernard Gahadza na Courage Mutobaya vari muSouth Africa vanoti vanesu muchirongwa Fraser Nathan andoti morosawo zvekare Festive Nyeketa ari kutaura pamusoro pekusabatwa zvakanaka kwechikwata chevasikana chenetball neMcDonald Chirimuta naEvanice Gatawa vanorumbidza mashoko ataurwa navatendai BT.
Ndanzwa mere kurira Tasiya pano watakundo kushira
Watakundo kushira
Diyani watunga mira Diyani wafunga nati chene seranzira
Chene zanzira
Hazitetembe nyama
Ayo
Sunotetemba pakatipe hana
Pakatipe
hana Choku ita apana
Apana
Mwakungo nira mere ya mangwana
Mere ya mangwana
Muna otifuzire Napanuru wa otifuzire Muna zira iyo
Zira ido
Papa nitakure Yakonge nzvimbo yekutandarira
yekutandarira
nguva nenguva tongowanikwa tichidzoka setateyariva ndanzwa mere kurira
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau gurukota rinoona nezvemari nagavhina wereserve bank of zimbabwe nemukuru wezimbabwe national chamber of commerce nhasi akushandiswa kwemari dzekunze sangano rinomirira varayiridzi reamalgamated rural teachers union of zimbabwe ratangidza kubvunza nekuronga nenhengo dzaro pamusoro pekuramwa mabasa zvekare United States nezuro yakakunda Netherlands nezvibodzwa zviviri mumutambo wenhabvu yavakufrance tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ini ndiri Tanono Kawande ndichiti mosara zvakanaka
Soko isikad,